Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, October 15th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stobe.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the state of the health sector in Zimbabwe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilo shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voaindebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the critical shortage of drugs in Zimbabwe.
Zimbabweans have questioned Vice President Constantino Chiwenga's move to seek medical treatment in neighboring South Africa when the country is facing serious shortages of drugs in state hospitals. According to the state-controlled Herald newspaper, Vice President Chiwenga is receiving treatment for injuries he suffered in a bomb blast at White City Stadium in Bulawayo at a ZANU-PF rally before the July 30th harmonized elections.
This move has actually infuriated Zimbabweans who say Chiwenga and other state officials should always seek medical treatment in the country and not outside Zimbabwe in order to experience what they are facing whenever they visit state hospitals.
The country is facing critical shortages of drugs for curing some ailments, including cancer, tuberculosis, high blood pressure, diabetes, and several others. Pharmacies in Zimbabwe say they need at least $45 million to retool in order to import some of the critical drugs that are in shortage.
More than 90% of drugs in public hospitals are supplied by donors, while private pharmacies mostly rely on imports. Some of the donors are the United Nations Children's Fund, the United Nations Global Fund, United States President's Emergency Plan for AIDS Relief, and the United Kingdom's Department for International Development.
So if you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again,
001-202-619-2077. Yeah,
Gibbs. Yeah, for not drugs, it's not dark.
No.
No.
Yeah.
Yes.
Amapilisi?
Yes.
Mazilapa skuma amapilisi cancer, amapilisi tuberculosis, okuti
amapilisi omzimba.
Omzimba. Yeah, kuti umuntu aphile.
But you know some people if you say drugs they just think kuti uri kutaura zvimwe.
Ezindebeleni ama drugs izidakwamiso.
Ndizozo.
So asikhulume ngezidakwamiso.
No.
Yeah. So zvirukandaba kunjalo ke lamhlanje sikhuluma ngakhona kwa kuhlupaya kwele Zimbabwe. Siyabona kuti abantu abanengi bakhala ngokuthi ke akula amapilisi ukuthi abaphilise phela. Lapha sikhuluma ke ngama-drugs anjengo lokho ukuthi kulungisa abantu emzimbeni nxa bele igcwa lengculaza icotrimoxazole yena leyo kuthiwa ayisekho. Kuzobuya ke lokunye okuthize ukuthi nxa umuntu ele high blood pressure, umuntu ele cancer, ele diabetes, amaphilisi wonke lawo kuthiwa uthwala nzima uze uwathole. Kambe kwenzakalani kule Zimbabwe siyabona ukuthi isikhathi esiningi nxa abantu abakhulu kugovernment begula bahanyiswa kwele South Africa. Siyabona ugeneral uConstantino Chiwenga yena ngumsekeli kamongameli ukhona ngale ke kwele South Africa lapha elatsho khona. Sizwile ke umnumzana George Jalamba oku-president's office ekhuluma ngokuthi ongani kukhona yikuthi umnumzana Chiwenga walimala ngesikhathi kubhonjwa laphana eWhite City. So ke uthwalele khona ngale ukuthi bamkhangikhangele uthi hayi ungani uright. So singazi ukuthi ubona njani udaba lomfowethu.
Ndizvozvo Gibbs. Nhasi vadiwa vateereri nevatariri tiri kukurukura nenyaya yemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveutano munyika. Kazhinji nyaya dzezveutano nezvimwe zvinonetsa hadzingoperera ipapo zvinenge zvichibva kana kumatambudziko anenge akatarisana nenyika munyaya dzezveupfumi. Saka tiri kutarisa kuti zvii zvikonzero zviri kuita kuti munyika munzi hamuna mapiritsi, hamuna mishonga inodiwa. Zviri kuitawo zvakare kuti vamwe vakuru vanenge vaine mikana yokuti vakanga vanzwa miri isingaite zvakanaka kana kuti ichidzimbikana vanoenda kunze kwenyika kunorapwa. Tinonzwa iye zvino kuti mumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari muSouth Africa mavanga vachitariswa nyaya dzeutano zvichitevera kukuwara kwavanonzi vakaita pakaputiswa bombu ku White City Stadium takanzwa zvakare kuti vane maronda avari kurapwa kana kuti vane urwere wakakonzerwa munguva yehondo hanzi zvakaitikira kunonzi kwachiduku kuwedza uko makore 38 oroso apfuura ndo zvimwe zvezvinhu zvavari kutariswa kurapwa izvozvo kusouth africa asi veruzhinji vari kuti kana paine zvinhu zvakaita saizvozvo vanodi kungotariswa munyika kana nyika yakanga iine zvinhu zvayo pane kuenda kunorapwa kunze vamwe vofunga kuti ndofunga ndosaka vakuru vari muhurumende vasiri kutora matanho ekugadzirisa matambudziko nenyaya dzekuti vanenge vachingoti vakarwara vanokwanisa kumhanya kunorapwa kusouth africa asi hanzi nevamwe vana chiremba vane ruzivo hanzi aiwa nyaya yekuti munhu anosarudzwa kunorapwa hainei nekuti ari muhurumende here kana kuti ari kupi iwewo wakanzwawo kuti miri yako haisi kuita zvakanaka unosarudzwa kwaunokwanisa kunorapwa saka vanenge vachitaurawo kuti ikodzero yavo vachivenga nevamwe vatungamiri kana vakuru vakuru muhurumende kunorapwa kunze asi veruzhinji vanenge vachiti ngazviitike izvozvo munyika muine mishonga muine mapiritsi vosarudzawo kunorapwa kunze kwenyika vachisiyawo vanavo munyika mavo vachiti anzwa kuti ndoda kuenda unoona kuchiremba kana unoonekwa kuchipatara achikwanisa kuenda achirapwa achidzoka ndo nyaya dzatoda kuti kurukure tiudzei kwamuri kuti zvinhu zviri kufamba sei matanho muri kutora ndeapi ekugadzirisa matambudziko tinonzwa kuti tina Dr. Fortune Nyamande vanove mutauriri wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vari kunonzi kuUmia kuSweden makadi vanyamande
makasimba here vakandimisi
aiwa ndagona here zita renzvimbo iyo inonzi Umia kana Umia
Umia ndizvozvo
aiwa nokuti mamwe mazwi kaunopedzisira wakudimuka ririmi uchida kuti uridaidzire rinyatsobuda aiwa tinotenda kuti makwanisa kupinda pachirongwa Dr. Nyamande tiri kuona sangano renyu nemamwe masangano maamuri pamberi kana kuti muchingori pamberi nenyaya yekusimudzira kodzero dzevanhu kuti dzinge dzichitariswa munyaya dzezveutano zvii zvamungataura nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveutano pari nhasi
ndizvozvo sangano redu donzvo raro resangano redu kumeka shuwa kuti tinorwira kodzero dzevanhu kuti vanhu vese vawane utano munoziva bumbiro redu remutemo pasection 76 rinotaura kuti muzimbabwe woga woga ane kodzero yekuti awane utano hwepamusorosoro saka iri zviri kuhurumende kuti imeke shuwa kuti munhu wese anonzi muzimbabwe anofanira kunge achiwana inonzi the right to health takatarisa zviri kuitika muzimbabwe pari zvino tiri kushushikana zvikuru nesituation kunyanyanyanya yemadrugs yemushonga semataura amanga muchiita ichokwadi kuti mafamasi akawanda muzimbabwe both ari mugovernment neari kuprivate haana mushonga pane ane mushonga acho akawanda acho vari kuda kubhadharwa nemari iri in foreign currency and isu semazera atinoita mazimbabwens akawanda havasi kutambira mari dzavo dziri in foreign currency saka zvakonzera kushushikana zvikuru muvarwere zvakonzera kushushikana zvikuru kune even avo vari kuchengetawo varwere muzimbabwe nekuti havasi kukwanisa kunge vachiwana mushonga nenguva kana kuwana mushonga the right drugs hama dzinofanira kupuwa vanhu vari kurwara tinoonawo zvekare kuti besides nyaya yemushonga madrugs atiri kutaura but tingati pane zvimwe zvakawanda zvinopfuura mushonga for example mumalaboratory mune matest anoda kuitwa panoda machemicals panoda mareagents anoita kuti vana mascientist edu malab scientist vakwanise kuita matest avo zvine unyanzvi machemicals aya ari kuda zvekare foreign currency haisi kuwanika tinoonawo zvekare mamedical aid societies mamwe vakambenge vatoburisa manotices vachiti vave kuda kuti vanhu vabhadhare pamwedzi pamwedzi neforeign currency although hatisataona zvedu emedical aid yati yazviinforswa asi takanzwa makuhwa akadaro iyayo so zvinova zvinhu zvinotishungurudza zvekare isu seZimbabwe Association of Doctors for Human Rights kuti zvese izvi zvikaramba zviri kuenda nemaendero azviri kuita ayaya tichaona kuti veruzhinji veZimbabwe vachakundikana kunge vange vachiwana utano hwaunokodzera utano hwakanyorwa mubumbiro remutemo uye utano hwakabvumirana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika mumainternational human rights instruments
aiwa thank you so much Dr. Nyamande I think Gibbs can probe you kuti mungorowa zvimwe chete nechirungu handizive nendebele kunyese.
Yes, so we see Dr. Nyamande that there's a critical shortage of drugs in Zimbabwe, and here we are talking of drugs like you know, some that suppress you know, AIDS kind of stuff, and then we've got some other drugs that are related to diabetes and others. What is the core you know, issue surrounding this kind of shortage?
Yeah, it's indeed true that we have a crippling drug shortage in Zimbabwe. As you have rightfully mentioned, we, you know, we've general deficiency in most essential drugs.
Mm-hmm.
We, you know, people are failing to access drugs for hypertension. People are failing to access drugs for cancer, diabetes. I heard that some drugs and, you know, some materials which are used for dialysis, they are also out of stock. So most people with chronic conditions are failing to access medications on time. They are failing to access the right medications also.
Mm-hmm.
We've also seen even, you know, shortages of basic things like, you know, cough syrup, painkillers,
mm-hmm.
some things which are so basic, you know, that we wouldn't expect them to be in short supply. You know, I think, you know, I would refer to the Constitution of Zimbabwe, which says that every Zimbabwean is entitled to the right to health, which means that states should put in place measures to guarantee that everyone enjoys the right to the highest attainable standard of health. And, you know, when people cannot access painkillers, when people cannot access just basic antibiotics, I think that on its own shows that the right to health is seriously under threat. And as the Zimbabwe Doctors for Human Rights, we engaged the Minister of Health, Dr. Obadiah Moyo, and we managed to have a successful meeting with him last week. And part of the resolution to the meeting that we jointly held with the Minister, we agreed on a framework where the government, through the RBZ, then came up with a plan on how they're going to increasingly avail foreign currency for procurement of drugs. But let me say that whatever they promised even in that meeting still falls short in terms of the national requirements as far as procuring drugs from outside the country's consent. They said that the RBZ is going to avail $6.7 million dollars against a backdrop of about $29 million US dollars. So we actually see that whatever was availed by the RBZ to date is still a tiny drop in the ocean. And, you know, in the long run, I think we need to sit down as a country and say, can we keep on importing painkillers from India? Can we keep on importing antibiotics from India, from South Africa and other countries? When we've got the right people with the right expertise, we've got a very highly reputable school of pharmacy at the University of Zimbabwe. We've got, you know, so we've got highly reputable scientists in Zimbabwe who can produce these drugs in our country. And then so that we'll be able to do away with this whole business of importing drugs from outside the country. So I think this requires long-term planning on the part of the government. It needs to sit down and come up with a strategic plan on how progressively we can start manufacturing most of the drugs that we need in Zimbabwe so that we do away with these ups and downs that we persistently seen over the years because of foreign currency shortage.
Thank you so much, and stay on the line. So there you are, Chonga.
Yes, Dr. Nyamande, takaonawo svondo rapera sangano renyu richiburitsa gwaro kana statement yamaikurudzira hurumende kuti itore matano mukaipa maawa anokwana kuita 72 muchiti kana yakanga isina kutora matano maizokwira kumasangano anoti Zimbabwe Human Rights Commission, African Human and People's Rights Commission nemamwe masangano ekunze. Pane zvati zvaitika here panyaya iyo?
Tinotenda nemubvunzo iwowo. Ichokwadi, boka redu rakaburitsa statement yakadaro nekushushikana kwaranga riri kuitika nezvaranga riri kuona muZimbabwe. tinoziva kuti sondo rapfuura nepari zvino zvino hazvina kumira mushe muZimbabwe. Saka tingatichataka kwanisa kuita takazodeidzwa naminista mutsva wehealth Dr. Obadiah Moyo, tikagara navo pasi tikawirirana yatingati roadmap yekuti zvinhu zvinganormalizwe sei. Saka chimwe chechibvumirano chatakaita ndechekuti RBZ ichaburisa mari 6.7 million ichaendeswa nechimbi chimbi kunotenga maessential medicines nekunotraya kurejusa backlog yanga iri kune zvemushonga. Asi hatingati takatambira zvose zvakabuda mumeeting sezvo takaona kuti mari yaidiwa yaitosvika 29 million asi hurumende yakakwanisa kuti kusecure about 7 million kuti imbosanotenga mushonga nechimbi chimbi. Saka ndosaka muri kuona izvi pari zvino mishonga isati yakuwanika muZimbabwe, mafamasi akawanda achiri akavhara, vamwe mafamasi vachiri kuchaja zvinhu ne foreign currency. Saka takawirirana zvekare tikasangana zvikafamba zvakanaka muso chipiri womuso chitatu kana tichaita follow up na minista toona kuti zvoni zvatakatenderana zviri kutevedzerwa here. Kana zvichinge zvisina kutevedzerwa takasiya option yedu yekuti tichaenda kumatare edzimhosva tichinomanarira hurumende kuti haisi kuchengetedza kodzero dzevanhu, particularly yatinoti the right to health in Zimbabwe. Constitution yedu inopa muZimbabwean wose right to health. Constitution yati yataka adopta muna 2013 yasiyana neyatanga tinayo yekuLancaster. YekuLancaster yanga isinga recognize the right to health. Constitution itsva inoti hurumende inofanira kurespecta, kupromota nekuprotekta ma rights evanhu mune zveutano. Saka hurumende inotaka ndozvataida kuti maenda minister na vamangudzika na vamutuli mudi kuti ngavazoti pese pavanoita madecisions avo vane obligation sehurumende yekuchengetedza right to health yemaZimbabwe zvose. Vakakundikana kudaro isu hatizezewo zvekare kutomhanya toenda kumatare dzimhosva kana kusvika kwazvinoperera sezvo donzo redu kuri kuchengetedza utano the right to health yevanhu muZimbabwe.
Aiwa, thank you so much Dr. Nyamande. Tinotenda ramba yimuri parunare Gibbs zvanga zvichitsanangurwa Dr. Nyamande sisemu ati zvavatsanangura muchirungu murimi rwechirungu. Asi nombotora mukana wayo kuyeuchidza vateereri nevatariri kuti munogona kutifonera panhamba dzinoti 001-202-619-2077 isitobva takufonerai kuitira kuti musaremerwa nemutoro wekubhadhara foni kana yatingati bhiri yeinternational. Mukati bipa tinokufonerai tokurukura kuti mupinde muchirongwa. Gibbs,
we've got some people that are following us already on Facebook. Please note that we are live streaming on our Facebook pages, VOA Ndebele, VOA Studio 7, and VOA Shona. We've got Kings McGregor who says, I'm watching you guys from Polokwane at Petersburg Hospital Campus. Thank you so much for doing that, Kings. Then we've got Tim Hlabangane who says, I'm watching you guys from Newcastle upon Tai and Way. And then we've got Jeffrey Sanyika, who says hello. We're saying hello to Jeffrey's. Then we've got Spi Chabata, who says, you guys, I'm watching you from South Korea. I think that's a long way, right?
Oh, yeah.
And then from South Africa, we've got Alphonse Chabuta. And let's see. Lazarus is saying, phone me right now, Chonga and Gibbs. I want to participate in the show. So hopefully we're going to touch some of these people. Who else do you have there?
Regatingoona kuti pane vamwe here pane vava verenga nokuti vazhinji ndirikona master vataura ndivayo ari kungobuda asi tine mutereri anzo mukoma Jackson vari parunare ndo vaita nhanga rwanze ndofunga vada kukuruma.
Yeah. Jackson baba kunjani?
Yes, atina vakutiza.
Yes, on the telephone in Jackson sikuzwe kuhle mfowethu. Anguza kuhle ngoba ungazanukatshana mani unganusenkonqeni. So telefonini baba, so telefonini. Yes, enguzwa ke wena uthini ngakhona ku ezempila kahle ukuthi eZimbabwe wana amaphilisi gawakho ugeneral retired general kuthi wenga ukona ngakule kule South Africa lapha elatsho khona. So konke khona kukujoni xa sikhuluma ke ngokusilela kwamaphilisi.
Yeah.
sizwe ngani Jackson sicela ukufonela baba sizakufonela kathesi ifoni yakho ngazani kachana sibili asimuzwa kuhle umnumzana uJackson siyakufonela noma kanjani khona manje uze sizwe ukuthi kathi sithini baba Jackson kuzobuya lo baba ke uNdaba Dube la ukuthi ngifisa ukungena kuhlelo ngangena khona manje then kuzobuya ke lo Michel Marimo wo Michael Michael Marimo la ukuthi ngisa South Africa bafowethu ngicela le ngifonele yeah so as we go forward I think we are going to get most of these people
I know yes. Maybe I can throw a question to Dr. Nyamande. Dr. Nyamande, there is an outcry over the traveling to South Africa by Vice President Constantino Chiwenga to seek medical attention. Some Zimbabweans are complaining about that, but some people say it's his right to go to South Africa. And also, let me be specific here. We are not only looking at him. Also, in other countries, leaders go to countries outside, to outside countries to seek medical attention. But the difference maybe is in Zimbabwe, the hospitals have nothing, and they are in a dire state. In those other countries, maybe their hospitals are functional, but the leaders choose to go outside to seek medical attention. What's your take here?
Okay, thank you so much. Thank you so much for the question. I think there are two issues involved. Firstly, you know, as we have rightfully said, it is every individual's right to seek medical care and medical attention wherever they want. In fact, all patients have got the right to choose a medical practitioner of their choice. And I think the vice president is well within his rights to seek medical care wherever he chooses to have his medical care. And I think the point that we need to clarify now is that we look at the what we call health inequities. When we're talking of health inequities, we're talking of the presence of disparities or the presence of different privileges among the population as far as accessing health is concerned. So do we have health inequities in Zimbabwe? That's the question that we need to answer. So the fact that the rich, the poor, the rich, the connected, the government bureaucrats are able to access the highest standard of care from neighboring countries when more than 90% of the population cannot access services to which are of that same quality, then I think that is where the problem is. And surely the vice president, actually, the last time I checked, he was the head of the social services cluster within government, which means health actually falls under his jurisdiction as far as supervising ministries is concerned. So had they been, you know, executing their mandate so well, I think even, you know, since the Restore League up to now, would have expected most of our hospitals to be providing the most decent care so that government officials will not be flocking outside the country to go and access care in South Africa, in Singapore, and so forth. I think we've just seen the, you know, the continuance of what was happening during Robert Mugabe's time, when he would just fly even to Singapore for an eye checkup, you know. So this could be excesses on part of the state, because at the end of the day, these are state resources which are being used. If those resources can be diverted and be used to invest in our healthcare system, I'm sure all Zimbabweans, regardless of their political or social advantage or disadvantage, would be able to access what would term decent healthcare.
Thank you so much, Dr. Nyamande. Ramba nyimuri parunare gips ndova tine mutere.
Yes, lo baba ke ukhumulani ncube icingweni. Baba ncube kunjani?
Ngiyaphila aphutile njani?
Hasi kuzwa mnandi kakhulu sibili, wena unjani?
Hayi mina ngiziphilele impela.
Yeah, nathi udaba uthi ningakhona.
Yeah, mina ngithi njengoba bona abaphathi belizwe o president bakithi sonke isikhathi sizowuthaba elathwa emazweni ngizowuthaba president onje umnanga kubedle ipoison last year sezawuthaya elathwa South Africa this year chiwe ngose South Africa umgawese elathwa eSingapore fortina ke njengoba kuthiwa ilizwe okwenza benze lokho ukuthi ilizwe kalila mali koke thina ke esingayitholiyo ngisho $10 sizakwelathwa ngapi njengoba phela ilizwe kalila mithi okwenza ilizwe lingabi le mithi yibo futhi president bethu ngokwehluleka kwabo phoke uzulu ukuthi uthi nxa esikelwa isifo esingabulaliyo ngenxa yokusolakala kwemithi ukuthi kuphela kwelizwe phela kuphela kwethu okufana okunjengokuthi ilizwe kalila president kalila meli kakula ncedo ukuthi silama president ngendlela esipheka ngakhona kathi sengikhuluma nginje mina ngisebutswana isamba kanye ekhaya ngomathiwa kamvumeli ngivunyelwa ngo-April kuphela ungabona ngihambe ngo-December nyabamfosile ngenxa yokuthi ngithi ngaze ngithi New Year Zimbabwe ngizafika ngenzeni ngizagulelwa ngumntwana ngimfake kusithi isibhedlela kungenamithi ngizagula mina ngiye ngapho kungcono yokuthi ndibekezele khona utwana umntana wami engagula ngithi hayi gadani kumali ayithalibuyelaye ngapha kungizofaka esibhedlela pho-ke ukubusa kwabo president bethu kuphi kungathi
wena ubona ngani pho-ke nxa bengasuze bephume elizweni baye ngaphi bayiparanenyato yakho kumbe harare hospital kumele bayenga
bona bakithi opresident kufanele bengene khonapha epararenyato ngela mithi khona nxa kuwukuthi akula mithi labo befe njengathi akuyenza ukuthi be emazweni kusiya ngani ngabe le mazweni babaxotsha bekelwatho ezimbabwe ilizwe labo bengeke bengavulali ilizwe bethemba ukuthi bona yonke into yabo abantu abo babafundisa phecheya nxa sebegula bayaphecheya laba abantu abancindezelwa abasezimbabwe kuthiwa kabaye ngaphi bona abaye epararenyato belatshwa khona nxa kungela mithi kabase njengathi
hayike siyakuzwa mfowethu uphosele ukugcina
hayi mina okwami kuphela yikuthi amazimbabwe wonke nilethemba lokuthi bayakubona okwenzakalayo elizweni lokho kuthiwa idifense bethuna bethi bayavota abantu bakithi kabake bevula amehlo kungangcono lanxa kuthiwa kuyavotwa kungabi lo muntu oyedwa oyafaka uxaye ebhokisini abantu bazihlalele ngoba vele kuyafana lokuthi sibuswa zinyoni kusobala namhlanje nxa bona besiyakelatshwa emazweni kodwa uzulu engela mali bebulala futhi ilizwe abantu beselatshwa ezimbabwe besifa babulawa ngamakensa babulawa ngamkhuhlane amathukela le nyongo yakubulala oswele loni parasete esibhedlela abantu kabayekele ukuvotela idoti lozosama president elizweni
ye siyakuzwa kakhulu ke mfowethu sibonge kakhulu ungadela kusasa Khumbulani Ncube
hayi lam niyabonga
ya so that is Mr. Khumbulani Ncube was very angry saying that you know for the leaders to go to South Africa, Singapore and so forth is just a betrayal to the masses because if Jongani gives us sick they go to Paranyatwa they go to Harare Hospital where there are no drugs, you know. He says the medical treatment in those hospitals is quite bad because there's nothing that they can do to you, those doctors, because of shortages.
I understand
that. So he's really upset.
I can understand that. Tinemwe mterera riparunare. Hello?
Hello?
Makadi?
Tinemwefara Makadi.
Nderimpenyi standiani?
Johannes Tole.
Va Johannes Tole, Makadi iko?
Tinemwefimba Makadi iko.
Murukufona murukupi?
Zimbabwe.
Tetudzewo nyaya yenyu kuti yakamira papi yatiri kukurukura ndiyo iye mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveutano
ya icontribution yandangoita asi chichemo changu chikuru chandinoda kuti maleaders edu kana zvitungamiriri avanhu munyika ngavadzidze kuti ava chokwadi tiri kuudzwa kunzi vachiwenga vari kurwa kukuvara kwakaita kuwhite city stadium pakaita bhombe newhite stadium hatina kumbobva ti vachiwenga vakamboita muchipatara kana kukuvara hatinambozvinzwa only today ndepatakuudzwa zvokunzi vakakuvara zvinoratidza zvoga kuti vanhu vane zvavanovanza havatauri vanhu chokwadi kana munhu akapara ngozi ngozi inorisa nhau dzokungouraya vanhu vasina mhaka dzavakaita musewawanidzi vanhu vavabude pachena hazvinakidzi vanofira mahara nezvinhu zvavanenge vakaita
mukoma matistandiani Johannes mukoma Stole hatigone kuti tinongedze kuti ninge akaponda munhu kana kuti akauraya munhu nokuti hatina humbo vamazuva nehanzi hatina mavhii 11 saka ngatingotaurai zvakatora nzvimbo asi zvekutizonongedza kuti nhingi ndiye akati zvakati zvinenge zvakutoda komisheni iye yakasetwa api iye kana yazowana zvainowana yazivisa nyika toita kukwanisa kuzoenda naizvozvo taura henyu
zvino tinotaura nemhaka yekurwadziwa nokuti vanenge vasingazotauri vanhu chokwadi iye zvino right now vanondorahwa touza kunzi ari kundorahwa zvei kuti akakuvara muhondo 37 years dzakapfuura idzi arimo military service aidi kundorahwa ikoko yakanyaya yekuabhisa mari yesteti haisi nyaya yemari yake zvose izvozvo vanhu vanenge vachitiburudza vachiita sekuti vanoona sekuti vanotaurira vanhu vasina kufunda vanhu vasingafungi hore dzinotozviziva kuti iye zvino matekisi atichibatigwaya ndokumwe kwakuinda mari dzedu tichikuvara ndisu tinosevenza saka right now hazvivarwadzi aidi kunorakwa nguva yose asati ava vice president nemari dzake zvinoedza kuti ava nemari dzake zvinorwadza vanhu izvozvo vana sb moyo the same applies vese vanga vari kudepartment rimwe rekusecurity service but now zvinoratidza kuti pati vane abuse of fund inoitiwa yemunyika munomu nekuda kwavamwe vanhu kuti vapa zvinzvimbo zvinoratidza zvoga zvekuti even nguva yavamugabe iya ndo the same people vakanga vachiabhusa mari dzavanhu vachitoota sekuti vaitoleka kuvaadvisa iye mudhara womene akatobva youya zvinobva zvatitionesa pachena kuti vanhu vanongo vaselfish vanongoda kuguta kwavo koga nokuti iye zvino zvipatara tinazvo naavenes clinic dzirikoko vanodii kuenda kunorakaura naavenes clinic kana vachiziva kuti vanhu vosainzana panyaya dzeutano ndo zvinorwadza vanhu saka vachigara vachitaura hatitaurirwe chokwadi nguva dzose parwara watinoti mukuru wenyika kana kuti umwe nechekuti ari mugavhenmendi tinozoudzwa otherwise zvinhu zvavawese vanhu vachingotaura zuva nezuva pasocial media mapepanhau asi hazvitendewi kuti tizive kuti vanhu yavo kana vari vanhu vari vatoti vari mugavhenmendi vanotungamirira nyika tifanange tiziva isu status dzavo kuti zvakamira sei
tinoazirwa
isu semazimbabweans why
ndizvozvo aiwa hanzi chiri musaka saka chinozvinzwira ndinofunga kuti mubvunzo wenyu uri kusvika tichanzwa vamwe vanogona kupinda muchirongwa vaine mhinduro ndimukoma Johannes Tole vari muzimbabwe tinotenda zvikuru mukoma Johannes thank you gibs tingotora mukana unoto remind our viewers and listeners that we are trying to reach Minister of Information Permanent Secretary Mr. Ndavaningi Nick Mangwana and Mr. George Charamba, who is the Deputy Chief Secretary of Presidential Communications, so that they can also respond to some of these questions. Mm-hmm. Yes. But Mukoma Johannes was saying leaders should learn to speak the truth. We are being told that Vice President Chiwenga was injured at the White City Stadium bombing, but we never heard him seeking any treatment bombing prior to his South African visit. But now Zimbabweans are being told that he was injured at that incident, and also he had an injury from the armed struggle some 30-something years ago.
Yeah.
Yes. So he's saying Zimbabweans should be informed by their leaders and be told the truth. And he's saying, I think it's just the same as what was happening during the Mugabe era, where some of these officials used to abuse taxpayers' monies.
So on social media, on VOA Studio 7, we've got Valentine Love, who says, why is Chiwenga not at Paranacho Hospital? Question mark. Right? Then we've got Majira Chitova, who says, the fact that Chiwenga is admitted in hospital shows that he is not in good health, unlike what George Charamba is saying, that he is in good health. A hospital is not a gym, according to Majira Chitova. And then we have Meluleki Spanda, who has actually identified the hospital where Mr. Chiwenga is, but we cannot say it.
Yes.
So then it is Precious Petsisi, who says, no. Yeah, this guy, of course, has got a problem. We wish him well, you know. So let him recover and we see what is going to happen.
Mm-hmm.
And then you have got Tlonipani, who says, why in South Africa? Soon after being in power, he fired nurses in his own hospitals. Now he goes for health, medical help in South Africa. What are these people up to?
Yeah, I remember that incident. Yeah. It infuriated a lot of Zimbabweans.
Exactly.
Yes, tinam koma pasimo chidoko. Hanzi, amen, Mr. Stole, munoziva zvinhu zvenyu. You are talking sense. Ndofunga vari kutsinira kutaura kwamushikana mukoma Johannes Stole. Hanzi, munoziva zvinhu zvenyu. Koita effort, Silver Star Water. Hanzi, Pararenyatwa is open. Then Tommy Dera, live from Manapools. Ndoko ari kutoona ari kuita mukoma Donald Mamboma irregular ya Studio 7. Hanzi, please call me, vabva vaisa namba dzavo, tichaedza kufonerai mukoma. Asi ndofunga ndo vamwe vanhu vatiinavo pano. vanga vachisitsa mashoko avo. Regai tinzwewo ndiana watinawo parunare.
We have got Mr. Joseph Chuma, who is a central committee member of the ruling ZANU-PF party. He's based in Bulawayo. He was the MP for Pelandaba and Popoma constituency. Mr. Joseph Chuma, welcome to the program.
Good evening. How are you?
We are very fine. How is Bulawayo?
Bulawayo is a bit hot, but at least there were some promises of rain.
Wonderful. So we'll start in Ndebele. So, okay, siyabona uMnumzana uChiwenga ukwele South Africa lapha ayelatshwa khona. Kuzobuya ke owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe wayejale ukuya eSingapore. Kuzobuya ke upresident wakhathesi umongameli uEmmerson Mnangagwa wathi laphana ke sekule chefu waya kwele South Africa. Abantu babuza Juma ukuthi yindaba abantu besiya eSouth Africa kulokuthi umuntu aye eMpilo Hospital, aye eBulawayo Hospital kumbe eParanyatwa kumbe eGomo ngale eHarare. Uhamba njani Juma?
Ithemba yikho elikuzwileyo umongameli ekukhuluma konoko ukubana ake nisikhangele sithele kuhle into ezifana nazona lezo. Ngakho ke kunhlelo zakhe ngaphansi kombuso wakhe about his new dispensation nezinye zezinto lezo azikhangele nisayo ukubana akulungiswe i-health system yethu, izibhedlela zethu, amaklinika ethu abuyele back to i-standard yokuthi nawe nxa ugulile uyakwazi ukuyangena khona uyelatshelwe khona njengakona okusizakala kuqala ngama-80s sisandathatha ilizwe lethulele. So yinto osekumele ikhangele zize and ifakwe phambili ngoba kuthi ngesikhiwo i-priority ukuthi kona akukhangelwe kona nxa ngoba nxa bona bezakwazi ukuphuma pho ululengi lwethu singakwenelisa endalo ukuthi siphume sisiyadinga uncedo phandle na. So nxa sokunjalo sowizoba likahulumende ukubana wona make sure ukuthi wona uyaphusa thibile ukubana i-health delivery system ibe yinto yokuqala qala ukuthi iqale ukulungiswa sibone inguquko ukwenzela ukuthi lawo sibabone beselatshwa khonapha njengomuntu wonke.
Yeah, just briefly, Genskiwa, just 1 minute. Why is it that state officials are going to South Africa, Singapore, wherever, you know, when they're looking for medical help, instead of going to Zimbabwean hospitals?
Well,
I think you are moving, Mr. Chuma. We are now not hearing you well. Your phone is cutting, Chuma. Are you traveling?
Sorry?
Are you traveling? Your phone is cutting.
I'm not traveling. I think it is
probably... Yeah, it's going to be a little bit to go and spend on a black spot, eh?
Okay, but
don't go to the same spot. Yeah, I think we'll tell us the engine. Yeah, 1 minute, bro. Quiet. No, I think we've got a
friend's bed line. I think we've got a caller. We have a caller, but... Hello, Mukoma Notice?
Oh.
Yes, ndoda kuti mungoramba muri parunare, bata yenyu muri parunare, tingopa Dr. Nyamande 30 seconds, tingovangopindura pane zvavachitaurwa nevamwe vatereri, tingazosvika pakuti tikangano kuti vatichi vatereri. Vanyamande manzwa kuna Mukoma Johannes Stole vataura nevamwe vakumalo ndofunga vataura zvakare. Vakumbulani Ncube vataura. Munogona kungoti dimu muchivapindura.
Ya ndizozo ndinotenderana ne vatauri vataura kuti vari kushishikana nenyaya yekuti hapana transparency over the health status of leaders. I think tinoziva kuti kune nyika dzimwe kunyanya even ma developed countries ma national leaders they wanofanira kunge vari transparent in terms of kuti vari kurwara nei nenyaya yekuti kubatsirwa kwavanenge vari kuitwa kunenge kuchishandiswa mari yenyika. So there has to be accountability kuti pazikano kuti mari kurwara nei and uyezve kana dai zvaitogonawo vaikwanisa kutonge vachishandisa maresources locally. Asi semonera tiri kuita sematara ndaita pakutanga kuti tangoona zvaiitika munguva yavamugabe kuti vamugabe vaenda kuSingapore week in week out ndo zvichirungu kundinya muZimbabwe kuti vakuru vehurumende vanofloka kuSouth Africa vanoenda kunze kwenyika kunorapwa nenyaya yekuti vakaparadza the health system yemuZimbabwe.
that health system in Zimbabwe, besides being unaffordable, hakuna zviriko kuzvipatara, hakuna mishonga, hakuna ana chiremba, variko vacho havasi wewo motivated, vana mukoti vacho variko vacho havasi wewo motivated. Standards emuzvipatara zvedu hatoiti kuti kana
Dr. Nyamande ndikubatei muromo, regai tingopinza muchirongwa. Mukoma notice vatabatisa parunhare. Mukoma notice, taurai tinzwe.
Yebo baba.
Ye kuluma baba.
Yebo, tinotice notice.
Vele indlela enzakala elizweni lethu. Ayi, sikho lokho baba lokho. Mina ngisola abantu beZimbabwe abavotela obonoke all this year na lo votela uhulumende sasa ukuthi uhulumende lo umhulumende lohluku. Ukhulumende wefano PF ukhulumende wakusuka kudane lokho esezigigaba sakhe vela kolanceda lwenza ngaphandle kokuthi yena ukhangele yena impilo yakhedwa. Into yokuqala akona mali badlima batshontsha imali bona. Thina ke thina asingela mali sithini sihlala kwamanye amazwe kwamanje. Mangula mina stadis eButswana kathi sisebhedlela seButswana angifiki khangela njengomunye umuntu ophilayo. Ngikhangela ngokuthi ngoba yiforeign afika eZimbabwe yena. Ngahamba eZimbabwe ngesibhedlela ngiyabhatala futhi imali futhi ngingena esibhedlela. Last year ngabhujelwa ngugogo wami mina osinzi wagula ngathi ngesikhathi segugura on. Last year ugogo wazo watshona ngisiloko keep on sibhatala imali empilo kusesibhedlela kunikela ncedo olunye esaluphiwa nguhulumente. Manje abantu beZimbabwe ba still voting uhulumente ukuthi uvele kanandaba lomunye umuntu ophila ombona ehambe esitradeni eZimbabwe. Bacabangela bona yikho kubona bona belokwazi futhi bona besenelisa ukusukuma baye kwamanye amazwe. Ngayigulwa sukuma uya khona leSingapore, ngayigulwa sukuma uya South Africa. Thina-ke sithina abazali bethu abasekhaya ugogo abangakwanisi ukuhamba.
Po manje kubanjwa njani konoku-ke mnumzana notice?
Hayi vele abantu baseZimbabwe abafana mina vele ngisola bona angisoli laba abantu opresidenti wethu laba bakhulu bona babusa kathesi. Ngisola bona abantu beZimbabwe abayibo othi nxa ngena e-voters office efike evoteleni urhulumente osazi ukuthi urhulumente lo vele ngala ngitsho uncedo lokho waqala ukuhlukuluza abantu from kudala osusuka lesi sikhathi lokho ebemvotela uyabo usuvotela ba.
Kodwa
ngiyakuzwisela ugovernment obonthi lo government vele kala ngijimuthi bona khathi sakwanisa uzihambela kubo ngapha ngapha khathi abafrom thina singalayo imali yokuya khona le Singapore lapho labo South Africa siyenze njani.
Hayi siyakuzwa kakhulu mfowethu, ye phosa lokugcina khonapho.
Mina into lokugcina igama lami ithi amaZimbabwe asintshe nxa unjalo sengivumelana nobaba lana othi nxa unjalo singavoti ngitsho kusukunga singavotela umuntu ngitsho kumphe sitshintshe uhulumende ngoba because uhulumende lo hayi no baba hayi sikho lo
hayi sibonga kakhulu notice ungathola kusasa ba
kulungile ba.
Yeah, so that is Mr. Notice is really complaining that you know in local medical hospitals you know there are serious challenges. So he says but the blame is on Zimbabweans. They always vote for ZANU-PF and now they are getting this exactly what they are facing. These people, when they're sick, they turn to other countries and you just ignore local hospitals. So he says that's their own fault. But, so, you know but they have to have a say in the ballot box.
You know what, Gibbs? When people go to the ballot to vote, there are many things that are people vote for, not only health. So maybe people are voting as ZANU-PF, expecting handouts, expecting jobs to be created, expecting medical attention, free medical attention. There are a lot of things.
Yeah, obviously, but here is somebody who's saying his own grandmother died while going to Mpilo Hospital every time, but could not get the medical attention that she needed. And so she says, he says, you know, at the end of the day, these people are using state funds in going out of the country and doing all these things. So then he blames Zimbabweans, saying, you people, you know what? You are supposed to vote in a way that he believes.
Recently, we heard that there are people who donated money to hire that plane that took.
So many things. Yes. Anyway, there are so many things in all this.
Yeah, I know. I know. Yes. You know, people are bitter, Gibson.
Yeah,
you know? Because if you are in a country, you expect everything to be to be readily available. But if you go to a hospital and you are told that there's no medication at the hospital, they give you a prescription to go and buy.
Yeah.
And then you get there and they ask you pay in U.S. dollars.
And they tell you the medication is not there.
That's true.
So yes. Now I think quality.
Yeah, we have Mr. Joseph Chuma is back on the phone. Mr. Chuma.
Yes, sir.
Yes, haari gaini kwa kunetsa ini rurimi rwa mai vanhu vari kupopota hanzai vakana vakuru vakanga varwara vari muhurumende nemubato rezano PF imomo kusanganisira iva vachuma vanoda kumhanya kunorapwa kunze kuSouth Africa kuSingapore kupi uko hongu vanhu vanokwanisa kuenda ikoko asi endai ikoko muchisiya musha wenyu wakachena zvinhu zviri right mumusha imi munoti
ichokwadi tizere dzaidzo idzo kuti urumende inofanirwa inotofunirwa kuti imeke sure kuti health system yemuno munyika inotoita kuti even vakuru vakarwara vagone kurapwa vari muno ndosaka urumende yetsva ya president Mnangagwa yakataura kuti one of the things dzavachatarisira chaizvo kuti vagadzise nekukurumbidza inyaya yezvipatara izvozvo nemishonga iri kushayiwa muzvipatara imomo saka ndodaira kuti I think ndo zvatifanira kunge tichitarisira sereki kuti dai hurumende yatomhanyira kugadzira izvozvo kwekutanga because vanhu vakawanda for sure havagoni kuzobuda munyika kunorapwa kune dzimwe nyika kana vazorwara and ukaenda kuzvipatara uko unonzwasisi chaizvo kana uchiona vanhu vetitoshaya kana mishonga yacho saka ipapo apo takashaisha asi ndinogarisira kuti kwaune zvinhu zvakawandawanda zvakaitira kuti tizosvika ipapo asi kwari zvinoizvi it be very veryisponablebutitangada kutanga chikuru chatakuti zvinhu zvazvigadziriso nekukurumbira.
We're having problems with Mr. Chuma's line. Thank you so much. Rambaya nyimuri parunare vachuma. Yes. Go ahead.
So, Mr. Chuma, people are really angry, like what Jonga is saying. So, at the end of the day, what should happen in Zimbabwe? I guess maybe there's a solution. One of the callers was actually saying he's blaming Zimbabweans for voting for ZANU-PF. People deserve leaders that they vote for. So, do you agree with that kind of sentiment? Mr. Chuma, are you still there? So, I think his line is almost dead. So,
yes.
But let's throw the same question to Mr. Nyamande. Mm-hmm. Dr. Nyamande, do you agree with this view by one of the callers that, you know, people are deserving all this because they voted for ZANU-PF. They know the color of ZANU-PF.
Okay, yeah, that's a tricky question.
Mm-hmm.
Maybe I would say my response would be my personal view, which is not in line with the views of the association that I represent, because as far as we are concerned, we're a non-political association, and we don't take political sides.
Yes.
But as a Zimbabwean, I would want to say that I think we seem to not have enough literacy during election times. We see more of sloganeering. We see more of, you know, these crazy things like prayer or whatever. Without interrogating the issues, people should be able to say, what does this party stand for? What does this member of parliament stand for? What does this councillor stand for? We don't seem to have that discourse, and we see the superiority of sloganeering over the superiority of thoughtful decision making. And I think Zimbabweans have been making it wrong since 1980, because I don't think they've been voting based on which party presents a better policy as far as health is concerned.
Mm-hmm.
You know, if you look into the previous election, I managed to went through all the manifestos for most of the political parties. And I wouldn't say the ZANU-PF manifesto was the best as far as health is concerned. It was more of, you know, a continuation of the rhetoric. There was nothing new. There was nothing inspiring. And definitely, they don't have any new solution, you know, post-election. We can't expect them to come up with something new after the election. What they deliver, what they promise.
Mm-hmm.
And I think to a certain extent, we need to show that the blame is Zimbabweans, to say, did we interrogate our office bearers as far as you know, improving the healthcare system is concerned before the election? And I agree totally with the insinuations of the caller.
Thank you very much. I think you can go ahead, Chonga.
Mm-hmm. Ndokai timboona kuti vateereri nevatariri vari kuti paFacebook pedu, paVOA Facebook paShona. Hanzi paita muteereri anonzi Muchokoto. Vamuchokoto, hatisi kuda zvemuchokoto panapa. Makadi.
Hatinosimba makadini.
Aiva ndiri mupenyu, muri kufona muri kupi?
Ndiri kufona ndiri kuBotswana baba vangu.
Taurai tinzwe nyaya tiri kurukura ndiyoyi inosuwisa, inosiririsa. Nyaya yekunetsa kana kushaikwa kwemishonga munyika zvaita kuti vakawanda vanga vachishayira kudzimba kana kurwara vari kudzimba, asi vane mikana vachikwanisa kuyambuka Limpopo vachinorapwa muSouth Africa nekune dzimwe nyika.
Ndizvozvo chaizvo. Contribution yangu andru ndichaedza kuti ive very simple, and kana ichabatsira vamwe ichabatsira vamwe.
Ndizvozvo.
Tingati zviri kuitika izvi nezve health zvemishonga yevanhu. It's part of the jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle yacho ndiya yakafoira kudhara nenyaya yemaelections akaitwa zvirizvo. Ndateerera vamwe vanga vachi vaine kurwadzikana chaizvo vachiedza kupa pfungwa dzekuti hanzi election ingachinja chinhu muZimbabwe. My advice to those people is that my experience has discovered that elections don't work in Zimbabwe, especially when we still have ZANU-PF in power, because it's just a window dressing kind of thing, a cover-up. You vote, you waste your time, you waste your money and whatever, getting involved in elections. And then they just take the results, throw them away. To sarati sina. Because right now, tangati tine kariro yekuti tichange tina president munyowani weparty imwe anga achifanwa kutipawo gwara rimwe rekuti maybe tingadai tiri motivated by now, but we are not. And everybody knows vanhu vakawanda chaizvo vasiri vebato reRachamisa. Kana vanhu vemuZANU-PF, they voted for Chamisa because they wanted change in leadership. It didn't happen. So my advice to those who are not fungizero dance election inga chinja zvimukubabu, forget it. Forget it, not during and when there's this thing called ZANU-PF. Tozo ndapane chimwe another little fact. Yekuti rukushupika zvino nyaya kuti mishonga yashaisiswa kana kuti mari yekuti mu health system ipinde panotinakira. Health system yedu takatarisa vanhu pari zvino, asi mukatarisa kumabazi akaita fanike agriculture, ruzhinji rwevanhu havasisina zvipfuwo, zviri kufawo nenyaya kushaya. In fact, zvakatogara zvichifa kudhara kubva nakare. Pane vanemo vanga vaine mombe vakavhara matanga ruzhinji kune dzimwe nzvimbo dzakati wande muZimbabwe. Huku chaidzo handi dzinongoita maronda dzichifa. Mbudziwo hanzi dzinongofuma dzakangopusa dzichifa. All that has got to do with health. And right now kurwadzisa kwazvava kuita kuti zvasvika kune vanhu. These guys veZANU-PF, they don't care. They don't care whatsoever about Zimbabwe. Whoever is a Zimbabwean out there and inside who dreams kuti hanzi ZANU-PF really cares for people, ane dambudziko iye pache zvake. This is the ZANU-PF that I have known since 1980. I've got and vengi anybody in particular, but there's a system, there's a way that this ZANU-PF issue was made up. It's made up to destroy. And they are so specialized in destroying come up with anything that is good, bring ZANU-PF nearby, they just destroy it. Finish.
Mm.
And it's only until we remove and manage to destroy ZANU-PF that things will go right in Zimbabwe.
Mm. Thank you so much. Mukoma Muchokoto, Maita Basa. Regai tinzwe kuti vachuma vari parunare here vanokwanisa kunga vachipindura vachuma. Nare yavo hanzi yadona. But vamuchokoto vanga vachikwanisa kuti vachitaura rurimi rweshona vachibva vapindura vachisanganisa nechirungu. Vari kutauraiwo kuti drug shortages is a jigsaw puzzle yakabvira munguva dzema elections chaidzo. Hanzi ndopakatangira nyaya yese yekuti zvakabuda musarudzo zvakapikiswa. Ndo pakatangira dambudziko. Vari kutaura kuti nyaya yemari, there's no money to fund the health sector. Saka hanzi health system yese kubvira kuzvipfuwo chaizvo varimi vari kurasikirwa nezvipfuwo zvichidzika kuenda kusvika kuvanhu. Saka vari kuti inyaya inenge ichingobata haisi kutarisa kuti urwere hwevanhu chete. Hanzi mombe, mbudzi, huku vapa examples kana kuti mienzani sezvese kuti zviri kubatwawo zvichingonzi zvaita maronda zvafa zvadini kushayirwa mishonga nokuti zvinizvo zviri kuzodzika kusvika kuvanhu. Dzimwe nguva taibonzwa vanhu vachinzwa kadya mombe dzinenge dzine zvirwere anthrax. Hapana achaziva manje kuti zvimwe zvezvirwere zvine zvichiwanika nekuti hakuna mishonga ifini yekurapa kana zvipfuwo haisi kuzosvika here kuvanhu. Matambudziko akatarisana nenyika gifts yese.
Yes, and finally we are coming to the end of the program. So Dr. Nyamande, is there any way out for Zimbabwe in this kind of precarious situation?
Yeah, I think there's a way out. Firstly, as noted by most of the contributors to the program, the problems that we have emanate from a political crisis in Zimbabwe.
Mm-hmm.
So I think the first lasting solution to solving the health challenges in Zimbabwe is coming up with a long-standing political and governance reform agenda, which will ensure that the political space is not contested, the economy starts functioning well, and a due regard is given to the health sector. At the level of the government, I think the coming in of the new minister, we expect him to quickly sit down, get down to business, look at the underlying causes of the health challenges in Zimbabwe. We need long-term investment in the pharmaceutical industry. We need refurbishment of almost all the hospitals that we have in Zimbabwe. We need new policies as far as the human resources for health is concerned. We need a multi-stakeholder collaborative approach that is quite a departure from the previous minister. We all know that Dr. Barrenyatwa was tainted in a lot of scandals, you know, the medical aid societies, you know, a lot of scandals. So we expect the new minister to really come in and bring order into the medical sector. But I think this cannot be achieved as long as we have not solved the governance, political and legitimacy crisis that, you know, that is still prevalent in Zimbabwe.
Mm-hmm.
We can try, but we need to solve the politics first. After solving the politics, then we sit down and solve all the problems that we have in the healthcare system.
Mm-hmm.
And we need to ensure that the right to health in Zimbabwe is enforced.
Mm-hmm.
The Constitution says every Zimbabwean has the right to health, and the government needs to know and respect this. Failure to do so, the citizens also need to look at themselves. If you don't have health, your grandmothers, your children are going to die in the hospitals because they don't have medication. So at some point in time, the people should be able to mobilize themselves, galvanize themselves, and demand their rights.
Mm. Mm. Thank you so much, Dr. Nyamande. Gibbs, pane mwe muteereri mwe chete anonzi, Gilson Madanire, hanzi MDC and ZANU-PF are both the same for refusing their supporters a right to choose president of their choice through Congress. Mumwe ari kunyora pa Facebook yesho now.
Uh-huh.
Yeah.
So, it's so many issues around here.
Mm.
But we've come to the end of the program. Wish you well wherever you are. And wish to thank our guests this evening, Dr. Fortune Nyamande, and Mr. Charles Chuma, a central committee member of the ruling ZANU-PF party. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C., hoping to meet you again in this program on Wednesday. Bye-bye. Mm.
Thanks also to our listeners who joined us tonight on Live Talk. Batereri, ndo vakatsigira chirongwa, chirongwa ndechenyu, rambai muchitsigira Studio 7, kusvika meno kumberu kwa Sitneti nemizuva nezuva. Zita, ndini Jonga Kandemiri, tokuonekai, ndakamirirawo mumwe wangu anonzi Kips Dube.
Yes, siyabonga mfowethu.
Siyabonga. Zvakubona kusasa.